Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo chivabvu 26/2019 nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakutarisira kuti vanouya mangwana, same flight inouya na 12. Saka vanonga vaungane pazvitoro, mabhazi ariko, then vaende ikoko. But this time I think they will have realized kuti casket yacho yakamira sei nekuti vachagadzika sei nhumbi dzacho.
Mutumbi wegamba renyika vaDumiso Dabengwa wotadza kusvika munyika nhasi sezvanga zvakatarisirwa.
Taifunga kuti nokuda kwokuoma kwezvinhu mukati menyika vanhu havasi kuzouya neuwandu, but taona madelegates auya kubva kunzvimbo dzose dzakasiyana siyana. Saka tiri kutarisira kuti mavhotero avari kuita vanhu ndofunga tichapedza after midnight.
MDC yoenderera mberi nekuita sarudzo dzayo dzeCongress. Mutambi wetsiva Charles Manyuchi oshura mare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wegamba renyika vaDumiso Dabengwa wange uchitarisirwa kusvika munyika nhasi watadza kusvika sezvo zvanzi bhokisi ravo ratadza kukwana mundege yanga ichifanira kuvatakura munzvimbo inotakurirwa zvinhu kana kuti cargo. VaDabengwa vakashaya kuNairobi nemusi wechina vachibva kunorapwa kuIndia. Izvi zvave kureva kuti mutumbi wavo wave kutarisirwa kusvika munyika mangwana. Vachitaura panhandare yendege yeJoshua Nqabuko Nkomo International Airport kuBulawayo nhasi kuvanhu vange vauya kuzotambira mutumbi wavo, mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vati Politburo yeZANUPF yatenderana kuti vaDabengwa vaitwe gamba renyika. Kuti tinzwe zvizere, tabata sachigaro weZapu vaIsaac Mavuka.
Hauna kuzouya, tanzwa kuti indege yacho havana kuonisisa zvakanaka vaakuisa maluggage kuti casket yacho haikwani.
Saka vaakutarisirwa kuti vanouya rini uye nguvai?
Vaakutarisirwa kuti vanouya mangwana, same flight inouya na 12. Saka vanonga vaungane pazvitoro, mabhazi ariko, then vaende ikoko. But this time I think they will have realized kuti casket yacho yakamira sei nekuti vachagadzika sei nhumbi dzacho. Tichitaura kudai, mabhazi ese anga ari kunhandare ari pano apa paDabengwa ndopatiri. Vanhu vese vakabva kuairport vakauya pano apa kuti vazoudzwa nefamily kuti chii chiri kuitika nezvamangwana.
Tiri kunzwawo kuti mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vazivisa kuti ivo vaDabengwa vaitwa gamba renyika. Mazvitambirawo sei sebato?
Hai, tataura navo. Vatidaidza tese nefamily vakatitaura vatodecida. Saka we said no, it's okay. Government is government. If they think they have declared him, it's okay. Saka vefamily vataura kuti haiwa kudeclare hake, but iye agara ataura kuti aida kunovigwa kumusha kwake. Saka ivo vegovernment vavhumawo kuti haiwa zviri right kuti anovigwa, but ivo they are taking over zvechikafu zvese. I don't know transport yemangwana kuti vanenge ndo vachabhadhara here, because we were relying on doves and the other well wishers vane mabhazi vanga vatumidzira mabhazi avo.
Saka vakutarisira kuti vanoradzikwa rini apa?
Kwagara vefamily vanga vatobvumirana kuti burial is on Saturday musi wa1.
Sachigaro webato rinopikisa rezapu vaIsaac Mabuka vachitaura vari parunare muBulawayo. Musangano weCongress weMDC uri kuenderera mberi kuAscott Stadium kuGweru nhasi. Vakawanda vakatarisira zvichabuda musarudzo dzeutungamiri, zvikuru pavatedzeri vemutungamiri webato vaNelson Chamisa uye achaita munyori mukuru mubati wehomwe naSachigaro. Asi sarudzo idzi dzanonoka kuitwa sezvanga zvakatarisirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata imwe nengo yeMDC vachimirira Binga North vaPrince Dweko Sibanda.
KuCongress semanziro amuri kunzwa kumashure kwangu, vanhu veZimbabwe vari kufara, Zimbabwe yose yaungana mukati meGweru. Vauya kuzofarira pati yavo, vauya kuzofarira Nelson Chamisa neMDC neutungamiri huswa. Nokuti apa zvakuitika ndezvekuti taakubva mutongi wababa wedu vakatanga nedemokrasi, baba Tsvangirai. Taakutoenda kuutongi hunyuwani, new direction yataakutora sebato. Saka vanhu vari kufara, vari kufarira kuti mutungamiri wavo munyuwani, pamwe chete neleadership yavari kumupa kuti afambe nayo iri kusarudzwa nhasi. Vari kutarisira kuti Zimbabwe nyuwani iri kutanga kuvapo mangwana panenge papera my election aya. Tinenge tatova neZimbabwe nyuwani nokuti utungamiri watinawo, utungamiri uchaunza Zimbabwe itwa mukati mevanhu neupenyu utwa, kwete zvavari kusangana nazvo parizvi.
Mungatiudze kuti muchapedza kusarudza vanhu riini?
Tarisiro yedu ndeyokuti madelegates auya akawanda kudarika zvatakatarisira. Taifunga kuti nokuda kwokuoma kwezvinhu mukati menyika vanhu havasi kuzouya neuwandu. Bati taona madelegates auya kubva kunzvimbo dzose dzakasiyana siyana. Saka tiri kutarisira kuti mavhotero avari kuita vanhu ndofunga tichapedza after midnight. But kunosvika mangwana kuseni ndofunga tichaita tova neutungamiriri unyowana weMDC.
Muri kuti vanhu vauya vakawanda zvino, nemagetsi atiri kumuzwa kuti ari kuenda enda, hamusi kukanganisika henyu pakuita zvamuri kuita ikoko?
MDC inonzi smart party. Takagadzirisa tiri ready to make sure kuti kana magetsi ezanu PF akaenda, isusu tine zvatakagadzira kuti vanhu vagare vachiramba vachiona kuti mbano pano vote vachirudzii. Saka tine zvatakagadzirira kuita make sure kuti kuenda kwemagetsi hakusazokanganisa kuvota kwevanhu.
Nengo yeMDC vachimirira Binga North mudare reparamende vaPrince Dweko Sibanda vachitaura vari parunare vari kuAscott Stadium kuGweru. Chirongwa cheZimbabwe Expo chiri kuitirwa kuChicago muno muAmerica chiri kutarisirwa kupera nhasi. Chirongwa ichi chinounza pamwe zvizvarwa zveZimbabwe kubva muno muAmerica, Canada, Mexico, Europe neZimbabwe pagungano remazuva matatu kamwe chete pagore. Nezuro pakaitwa makwikwi ekutsvaga tsvarakadenga kana kuti Miss Zimbabwe USA pageant. Vaimbi vane mukurumbira munyika Cindy Munyavi naJazz Signal vainge vachifadzawo vanhu. Kuti tinzwe zvizere, tabata mumwe mukuru weZim Expo vaAnisu Manjengwa tikavabvunza zviri kuitika nhasi.
Nhasi pane soccer tournament iri kuitwa not far from here, from the hotel, and kuenda mateams four akutamba bhora for the Zim Expo trophy. Ndiyo inenge iri barbecue picnic family gathering.
Ko hurongwa hwaNezuro hwakafamba sei? Mukatizoti zvii zvanga zvichiitika?
Zvakafamba zvakanaka neZuro. Takava nenguva yakaropafadza zvikuru nekuti masikati pakapenwa ndemapassport ekuembasi vachirinya mapassport and vanhu vakauya vakawanda maningi kuti batwa nesevisa cheiyoyo. Ndiyo mabusiness exhibition anga akavhurika vanhu vachitengesa zvaitengesa ukoko. And then manhero acho takazoita Miss Zimbabwe nefashion show chevanhu vaiita zvekunaka naka. And then usiku tikazoimbirwa naShastro naSindi naJustic now.
Urongwa wese uyu wekutsvaga tsvarakadenga nevaimbi ava vakatambirwa sei nevanhu?
Vanhu vakafara. I mean, kuno kwatiri kunoka vanhu vasangana kudai kazhinji. Saka ndakaona sevanhu vakazvigamuchira nemwoyo wavo wese. Aibva vanhu vakabva kure, mastates ari kure nekuno kuChicago, vakauyawo wese kubva maybe kuOhio, kuIndiana, kuCalifornia, kuTexas, vamwe kuNew York, kwese kwese kuAtlanta, vakauya kuti vaone makwikwi, vaone kufara kwaitwa nezuro.
Akakunda makwikwi ekutsvaga tsvarakadenga ndiani?
Anonzi Notando Jack. Anobva kuDallas, Texas.
Sezvo urongwa hwenyu huchiitwa kamwe chete pagore, gore rinouya muri kutarisira kuti munenge muri kupi?
Pane runyerekupe rwekuti kuDallas. Handisati ndaisava kuti it's confirmed, asi ndofunga tingatiri kuDallas gore rinouya.
Saka nhasi ndo pamuri kupeta chirongwa chenyu?
Yehe, nhasi tiri kupeta chirongwa chetu nekugadza vanonga hwina soka tinamende yedu, and then tobva tapedza nhasi manheru tozoona futi gore rinouya.
Mumwe mukuru weZim Expo vaAnis Manjengwa vachitaura vari parunare kuChicago muno muAmerica. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheYouth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tirikukurukura navatonderai shoko. Munhu wechidiki akatanga chirongwa cheKeep Bulawayo Clean Campaign uko kuBulawayo Gontutuzeatunga. Asi chirongwa ichi chave kuitika mune nzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Apo chirongwa chinonzi Keep Your Environment Clean Campaign. Ndakabva kutambira mashoko ekuti vashoko vanga vari kuSouth Africa uko kuMzanzi mazuva mashomanene apfuura. Apo vaka launcha chirongwa chavo cheNational Cleanup Campaign. Saka ndaona zvakakosha zvikurusa kuti ndibate vashoko kuitira kuti vatitsanangurire kuti chii chakaita kuti vatange chirongwa chavo kuSouth Africa, uyezve chirongwa chavo chiri kutambirwa zvakanaka here kuSouth Africa. Vashoko, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Totangira panyaya yechirongwa chenyu Keep Your Environment Clean. Chii chakaita kuti mutange chirongwa chenyu kuSouth Africa, uyezve zvizvarwa zvenyika yeSouth Africa zviri kutambira chirongwa chenyu zvakanaka here?
Ndinotenda nekuti gamuchira pachirongwa chenyu. Chirongwa chedu cheKeep Blue Clean chiri kufamba zvakanaka chikurusa. Mazuva akapera takashedzwa kuJohannesburg kuDeep Root, tatiri kuWard 113, Ward 113. Tatakashedzwa kuti tinovabetserawo kunoitawo cleanup yavanga vakaronga ukoko, nekuti tinoshare maideas nekuonesana kuti kuklina kwetiri kuita kuno kuBulawayo nekuklina kwavari kuita ukoko tingaonesana nenzira dzipi kuti tidzidzise macommunities edu kuti akwanise kuklina up maenvironments avo nenzira dzakareruka zvinobetsera macommunities edu nepese petinogara. So takafara zvikurusa kuti takashedzwa kuSouth Africa kuti tinoshare maideas kunoonesana kuti tingabetserana sei nekuti environment yedu igare iri clean.
Sezvo muchigara kuZimbabwe, chirongwa chenyu chichange chichifamba sei, uyezve makatarisira kuti muchange muchishanda pamwe chete nevechidiki vekuSouth Africa?
Okay, mavhunza muvhunzo wakanakisa zvikuru. Chirongwa chedu chiri kuramba chichienda mberi muno muZimbabwe. Hatisi kumira kuBulawayo, hatisi kumira. Tikuda kuti Bulawayo idzokere pastatus yayo yokunzi one of the cleanest cities in the world. KuSouth Africa nawo vatanga kuita chirongwa ichochi, saka ticharamba tichidzidzisana tichiendesana mberi. Tachitaura nevakuru vekanzuro yemuJohannesburg, tichagara tichiendako tichinodzidza zvimwe zvitsva. Neivo tikuda kuronga kuti naivo vatumiro vamwe vavo kuno vazoona mashandiro yatinoita and hatisi kumira paSouth Africa tokutotara nedzimwe nyika dzetichada kushanda nadzo futi.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa bashoko. Tipeiwo mazwi enyu ekupedzisira.
Chekupedzisa tachida kungotendawo vanhu vese vari kusapotawo environment yedu. Chikuru chetoda kuudza munhu wese akateera ndechekuti pese paunenge uri usarasira marara pasi. Pese paunenge uri udzidzise umwe wako kuti asarasira marara pasi. Ngative neutsanana, tive vanhu vanoonekwa kuti chokwadi hai vanhu vanobva panzvimbo yakanaka. Ndinotenda.
Mabva kunzwa kuva tonderai shoko vakatanga chirongwa Keep Your Environment Clean, icho chave kubatika kuSouth Africa kumuzanzuko. Hama dzangu, tasvika kumagumo echirongwa, asi tisati tapeta chirongwa ndanga chida kutora mukana uyu kukanda mazwi maviri matatu kumhuri yavadhumiso Dhavengwa avo vakashaya vhiki rapfuura. Kwamuri ndinoti nematambudziko, hamusi kuchema mega. Vadhavengwa vanga vari gamba chairo nematambudziko. Mhuri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganai padande mutanda apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzibate pazvirongwa zvedu zvevechidiki panapa paStudio 7, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare BigMike3 paInstagram uyezve paTwitter. Anokoneka ine mufaro, ndine wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe, bye bye.
Iko zvino tochienda kuna Tananuka Wande achitipa chirongwa chezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tananuka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Tiri kubvunza vafundisi kuti kana vakapiwa mukana wekusarudza vhesi kana kuti ndima imwe chete mubhaibheri vangasarudza ipi. Nhasi tabvunza mufundisi Andrew Mudarara veBible Temple Pentecostal Holiness Church vari kuUnited Kingdom kuti vhesi kana ndima yavangasarudza ndeipi.
Ndima yandingasarudza ndinotodziita mbiri kuti musoro wezvandiri kuda kutaura ubude pachena. First Peter kana kuti Petro wekutanga chapter 2 ndotarisa verse 9 and verse 10.
Tibudzei pamusoro pendima mbiri idzi.
Ndima mbiri dzinotaura kuti verse 9 ndiyo inotaura kuti asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, uprisita hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudai, kuti mubve parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa. Verse 10 ndiyo inozoti imi kare makanga musi vanhu, asi zvino muri vanhu vaMwari. Makanga musinganzwirwi ngoni, asi zvino manzwirwa ngoni.
Nemhaka yei masarudza ndima mbiri idzi?
Ndima mbiri dzinondirangaridza kuti pasina Jesu Kristu takanga tisiri vanhu, asi Jesu Kristu wakatiita kuti tive vobwo, kuti tive vorudzi rwouprisita hwamambo.
Kana makatarisa ndima mbiri idzi zvekare, mungadzitaura sei kuvanhu kuti vaone kukosha kwadzo?
Kukosha kwadzo ndokwekuti ndichiinda nguva dzose dzandainda kumusha kwamai vangu, wakaberekwa mai vangu, mbuya vangu vaigara vachindiyeuchidza shoko rokuti muzive kuti kana mai ndakwana sekuru muri vazukuru, murege kuita sokunonzi muri pamusha penyu. Saka kana ndakatarisa ndimai ino dzinondirangaridza kukosha kwokuziva nhambo yoga yoga kuti muri vanani pamunenge muri. Saka Peter anonyora kuvatendi kuti kare makanga musiri vanhu, muri vatogwa, asi iko zvino mava muna Kristu, mava vobwo, mava pamusha penyu, pamuno gona kuzirova dundundu soko umambo kote muri watoka.
Soko zwa kwenyu mubasarenyu ramuno jairi. Pane vese ya muno ona ere inonyanya kutaurwa nezvayo kupfuura dzimwe dzese.
Vese inonyanya kutaurwa nezvayo ndingati ndeye kuti ida mwari wako nomwoyo wako wese nesimba rako rese uye dawo kwako sokuda kwaunozviita iwe.
Mavhesi kana kuti ndima emubhaibheri anokwikwidzana iya yatingati contradiction munoitsanangura sei?
Iro pacharo bhaibheri rinowirirana kana uchiriverenga sehistori yekushanda kunoita mwari nevanhu vake. Asi chinoita sekuti dzinoita secontradiction ndechekuti mwari aishanda nevanhu vari munguva dzakasiyana siyana nemashandire aaifunga kuti vanhu vanomvisisa mashandire iwavo zvatingati muold testament nenew testament. Saka kune zvimwe zvinhu zvatinoona kuti mwari aishanda nevanhu ivavo munguva dzavo zvinogona kunge zvisisaapply iko zvino munguva yedu nokuti nguva yatava kurarama yasiyana neyakanga ichirarama munguva dzakare.
Pakanyogwa bhaibheri iri makore aranyorwa pane chatofanira kutya here, pane chatingatya here kuti zvaitaurwa mazuva iwayo handizvo zviri kuitika mazuva ano kana kuti hazviindirani nezvinoitika mazuva ano?
Pane zvakawanda ndogona kutaura sokuti inini semunhu kana kuti seandingati pachirungu Black Liberation Theology kuti pane zvinhu zvatinogona kuona mubhaibheri muold testament zvakaita sekuitwa kwenhaka kana kuti yatingati slavery zvandinogona kunge ndine dambudziko nazvo nhasi asi zvanga zvichigamuchirika munguva yakanyorwa bhaibheri. Ndo muenzaniswa ndingapa kuna mumwe chete weyo.
Tinotenda mufundisi Andrew Mudarara veBible Temple Pentecostal Holiness Church vatipa mhinduro yavo. Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi vateereri. Ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tiine chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye chikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau dzemitambo, mutambi wetsiva wemuZimbabwe Charles Manyuchi nasi mangwanani anyora imwe peji mugwaro rake reumhizha wemutambo uyu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
We have a new UBC GBU Intercontinental Champion in the person of
Manyuchi adadisa apo apinda munhandare ndokuzvambaradza Pablo Ezequiel Acosta wekuArgentina munharaunda yechishanu ndokutora mikombe yeUniversal Boxing Council neweGlobal Boxing Union wehuremu hwemidweight nekunyora peji itsva munhoroondo yake. Manyuchi apunzira Acosta pasi kubvira munharaunda yekutanga kusvika munharaunda yechina. Vanorairidza mutambi wekuArgentina uyu ndokumisa mutambo uyu munharaunda yechishanu vaona kuti mutambi wavo angakuvadzwe zvakanyanya izvo zvasimudza chaunga chemuZimbabwe. Mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa kusanganisira mutambi wenhabvu wakaita mukurumbira pasi rese Peter Ndlovu, muimbi Japraiser nengo yezifa vachamuchiwanza, manager wevatambi vetsiva vaStalin Maumau pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mtoni. Kokonda uku kwapa Manyuchi mabhande maviri reUBC nereJBU mumutambo wake wekutanga nemutambi wekunze kwenyika kubvira musi uyo akatorerwa bhande rake reWBC. Hanzvadzi yake Jacqueline anoti aizviziva kuti Manyuchi achakunda zvinodadisa mumutambo uyu. Kukunda Acosta kwapa zvekare Manyuchi mukana wekurwira mukombe weWBC werudzi rwebronze. Asi asati aita izvi, Manyuchi anoti ane mumwe mutambo wemuAfrica kuTunisia musi wa3 Nyamavhuvhu. Muongorori wezvemitambo Vafarai Kambamura vanoti Manyuchi anofarira kupiwa ruremekedzo rwemumiririri wenyika.
Vamanyuchi vanofanira kupuwawo pasipoti yakapuwa Casey Coven tirikuyeya diplomatic passport kuitira kuti pavanofamba paipai vange vairi diplomatic immunity.
Chinangwa chamanyuchi ndechekudzoka paive ari muna 2016 apo aive nebhande reWBC rwerudzi rwesirivha iro akatorerwa naKoradratiro Abzarov wekuUzbekistan. Gore iroro Manyuchi aive pachinhano chechitatu pasi rese murongwa weWBC wehuremu webantamweight. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Well, it's a boom better, Justin.
Go buy my level, someone from a catch my one and don't need some music. A
boy, we were taking a day. Why, every boy, it's a day.
Mukazi wako wakati chinasu Diuze wafungwa za winasu Bamnini zivi ndi munasu
Antozi ziwa kutino chambika Kana na hiyo antumbo komentwa Taka zuko saranda kastika Anyika ichinde ngendeka
Paima ilewe isama nipa makati mayo Anadoni za musika
Ako iwewe sikinari Kwa ilewe ipa wa ititira ila
Dairewa yo manzi ya zino imba Kwa iwe sayi wakasola imba
Anangada na kirwa na mai waganaka Waikoze reza nyaka nyaka Anangada ona ziemfi mushina Anaifa mbariche kwina kwina Nakapanda tufunga Katarina Tika sara taka stika bakona
Kunyepa dasa muna ruchiva Amuniku wana panamburu rukansiva Dasa muna burisa zilega nechanyi manonge Sira mchipa matera
Arusi ruchiva nire munu wenyama Antituri nirupari numanya
Ese tinaro ropara kataro Mune ruchiva nisie makadaro Paima ilewe isama nifama kachimari Wadadone za musika
Ako iwewe sikinari Kwa iwewe ipa wa ititira ila
Nairewa yo manzi ya zino imba Kwa iwe sayi wakasula imba
Anangana na kirwa na mai waganaka Waikoze reza nyaka nyaka
Ona ruchiva ra winaru Mukazi wako wakati chinasu Diuze wafungwa za winasu Bamnini zivi ndi munasu
Antozi ziwa kutino chambika Kana na hiyo antumbo komentwa
Na ko kambo kubva kuna Boom Battle featuring Ja Signal kanonzi mairevei pamakati munodonedza musika. Ja Signal anga ari kuno ku America achifadza vanhu ku Zim Expo. Asi tisati tapeta chirongwa chedu totarisa zvabuda mitambo yenhabvu yePremier Castle League. Highlanders 1-0, Capes United 3-0, Triangle yaita iyo 1, Bulawayo Chiefs ichitawo 1, Mushowani Stars 2, Harare City 1, kuchitiwo Dynamos yaita Mangange 1-1, Nengezi Platinum. Sezo waidi apera regai timbo tarisa ya misoro yenau zanasi. Mutumbi wegamba renyika vaDumiso Dabengwa wotadza kusvika munyika nasi sezvo zvange zvakatarisirwa. MDC yokundikana kupedza sarudzo dzevatungamiri paine nguva nhasi. Mutambi wetsiva Charles Manyuchi oshura mare. Aiwa hamawadiwa chinobururuka chinomara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndini wenyu a Blessing Zulu ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munaudze isiNdebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.